murongi wemisangano muzanpf vamike dima vaudza vatori venhau kuti vachakwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzenyika dziri kutarisirwa gore rino vachasarudzwa musi wa25 kurume
purezidendi vedu mupatri varivo zvemunyori mukuru first secretary wezanupf comrade dr eg munangagwa vakazoti ivo ngakuchiitwa maprimaries musi wesaturday inova Saturday ino kuti maprimary elections aitwe date redu nerichiti 25 March.
Vabima vati bato ravo ratumira nhume dzepolitibhuro kunozivisa kumatunhu akasiyana siyana avo vakabudirira kuti vapinde musarudzo dzemaprimary election idzi. Vaenderawo mberi vachiti bato rezanupf rakabvumira nawo kuti avo vakabva kumapato anopikisa vachienda kuzanupf vakwikwidze maprimary elections emakanzuru nenhengo dzedare reparamende chete. Vadima vatiwo vakatambira magwaro akawandawo kubva kuvatori venhau kana kuti macvs asi vakati
ndataura kuti kune vamwe mareporters nevamwe vakadaro vandinofunga kuti kana vachinge vakuzokupinda musangano vanenge ndofunga vakuregera mabasa avari kuita, nokuti mabasa atiri kutarisa aya mabasa kazhinji anoda full time commitment.
Asi izvi zvashorwa nemumwe wevakafanobata chigaro chomutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa vecitizens coalition for change vafelix mapa.
Majournalist anofanira kuva neutral kana akuenda kundokondesta zanupf political activity kureva kuti vakagara vari vanhu vezanupf, saka muchiona kuti zvinhu hazvifambe zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vastanford nyachanza vatiwo bato rezanupf rava mberi kune mamwe mapato mukugadzirira sarudzo.
Kuona bato rezanupf ratotanga kugadzirira sarudzo kuburikidza nekutotanga kuta avo maprimary elections vatoisa date but tiri kuonawo kuti mapato anopikisa haasati anyatsa kutanga kugadzirira kusarudza macandidates avo achavamirira musarudzo idzodzi.
Asi vatiwo vanokatsuka madzwa kuti vatori venhau vakanyorera kuratidza chido chekukwikwidza mukutsvaga vamiriri vebato rezanupf vachiri pamabasa.
Vanotapa nhau mapublic broadcasters vari kuparticipatawo musarudzo dzezanupf. Zvino konfirma zvatagara tichingotaura kuti vatapi venhau mapublic broadcasters vakarerekera kudivi rezanupf.
Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekambani yezimbabwe broadcasting corporation vajosaya tai pamwe chete nasachigaro wezimpapers vatomi stole kuti tinzwe nezvenyaya yevatori venhau vari kukwikwidza ava. Asi mukuru wezimbabwe national editors forum vanjabulo ncube vaudza studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti vatori venhau vanoda kukwikwidza vasiye mabasa.
Nyaya takaitaura kudhara kuti kana journalist afunga zvekupinda vepolitics zvemapolitics penyika vanofanira kusiya newsroom, fanira kurisaina basa voita zvavo zvepolitics yavo.
Vamwe vevari kunzi vari kutarisirwa kukwikwidza mumaprimary wezanupf vanosanganisira mutori wenhau wekuzdc varichmond siyakurima navatendai munengwa uyezve vachatenda chipungaidze vanoshandira zimpapers. Pavatori venhau ava hapana vachakwanisa kubata kuti tinzwe divi ravo. Vadima vati vazhinji vakaratidza chido chekumirira bato rezanupf vakabudirira vachiti vashoma shoma ndo vakarambidzwa. Mumwewo vakarambirwa ndevakuda kwate Damson vachipomerwa mhosva yekuvhiringa vashandi vezimbabwe electoral commission avo vaidzidzisa vanhu nezvekunyoresa kuvhota kuepos. Studio 7 haina kukwanisa kubata vadamson kana kuziva vamwe vasina kubudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.